Nasi Makuseni, deputy sheriff, ayenda nematamba achisvika pacathedral kuti vafuritse vakunonga nemidziyo yose isiri yechechi yedu, kusanganisira avo vanga vachishandisa nzvimbo dzedu padhaisesi reHarare. Wasvika ipapo vakazivisa vakunonga kuti wabude, asi vakunonga wambotanga vachipopota vachiramba kusiya midziyo yedu. Vakazokumbirwa kuti wasiye kunyangwe nemakii, waramba kusiya makii emotokari. Wakabva wabuda vachiita zvekuzunza maoko, asi hazvina kutadzisa deputy sheriff waNicholas Chakanyuka kuti waenderere mberi nekuita zvavanga vafambira. Asi tinofara kuti messenger of God aita basa rake sezviri pamutemo.
Ivo vedivi rekwakunonga vatambira sei chiitiko ichi?
Kupopota nekunyunyuta kwavanga vachiita zvinoratidza kuti kana kuri kuswinyiwa paganda wawawiwa, kana kuri kurwadziwa nemudumbu, ndofunga pari zvino ndo zvinogona kunge zviri kuitika. Hazvina kuvafadza, uye zvaratidza kuti inzvimbo yavanga vachiraramira.
Pane kuri kutarisirwa here kuti messenger of court angangozoenda zvakare achiburitsa vanhu vari kushandisa zvivakwa zvenyu?
Hongu, zviri kutarisirwa kuenda paSt James kumabvuku. Vari kutarisira kupfuurira mberi kuenda kune mumwe mudisciple wake anonzi Teddy Mukariri paSt Philips kuTafara. Wozodzoka wobata mumwe wacho anonzi Takorera Tandi, uyo anofungidzirwa kuti ane mota mbiri dzekereke yedu yeCPCA, uye ari kugara muimba yedu yekereke nepaSt Michael's Kumbare. Mufundisi wakunonga akanga achiwimbisa kuti achabuda musi wechipiri kureva nezuro.